zuvare Memorial Day nasi nemhuri yangu tichange hedu tiri pamba tichitandara nekuona dzangaradzimu. Masikati tichaite togochawo hedu asi hapana kwatiri kuenda, tichange tingori pamba tongotengawo nyama tongomwawo tichakagara pamba.
Tiri kuona kuti zuva iri riri kucherechedzwa panguva iyo vanhu vari kukurudzirwa kuti vachengetedze zvinhanho zvokunge vasina kugumana kana kuti iri kunzi social distancing. Imiwo muri kutambira sei kurudziro iyoyi zvichienzaniswa nemamwe makore amunee muchimbosangana nehama neshamwari?
Isu mhuri yedu kwemwedzi mitatu yapfuura taatiri kuita social distancing tiri pamba, hapana kwataatiri kuenda, taatiri kungoenda hedu kunotenga grocery, asi even nevavakidzani vedu taatisingasangani. Zuva ranhasi ticharambawo tichicherechedza social distancing tichangoitawo paumuri hwedu. Ndinoona social distancing yakakosha, asi vanhu vazhinji ndofunga varemerwa vaneta nesocial distancing zvokuti havachada kuita social distancing. Asi ndinoda hangu kuti tasvika kumagumo chirwere ichi taakukwanisa kuchirwisana nacho, taakukwanisa kuchikurira. Tikaregedza kuita social distancing zvichava zvinhu zvichatinetsa zvokuti pachaita second wave, tichadzokera futi pasocial distancing nokugara mumba. Saka isusuwo semhuri yangu tangotiwo ticharamba tichiita social distancing.
Pane musiyano wamungataura here pakati pekucherechedzwa kunoitwa zuva remagamba kuno kuAmerica reMemorial Day nezuvo remagamba kuZimbabwe reHeroes Day?
Musiyano uripo pakati pemagamba emuno muAmerica nemagamba ekumusha ndeyekuti kumusha vanhu vanonyanyozviitira nezvemapato kuti wakarwira ari kubato iri, wakarwira ari kubato iri. Iye zvino tinoona kuti vanhu vakanga vari kuZANU-PF kana kuZipra ndovega vari kukwanisa kucherechedzwa semagamba, asi vamwe vakaitawo ugambawo hwavo pamberi apa kusiri hwehondo havana anovacherechedza. Zvinova chinhu chinondirwadza kwazvo, asi chinondirwadza nenyaya yekuti ugamba hunotorerwa pamapato ematongerwo enyika pane kuti munhu akarwira nyika yedu chete.
Zvinhu zvamungakurudzirawo hurumende yekumusha iyoyo kuti vagadzirise zvinake kune magamba ose amuri kutaura acherechedzwe ose?
Tagara tichitaurira hurumende yeZANU-PF kuti kutonga nyika nezvegutsa ruzhinji nekuremekedza zvakafirwa nemagamba enyika ndizvo zvakakosha kwazvo, asi handifunge kuti pano ari kuteerera. Saka tinongoramba hedu chichitsindidza kuti ZANU-PF ngaive inoremekedza munhu wese anoita zvido zvenyika. Hazvinei nekuti tiri kupikisana kana kuti tiri kudivi rimwe, ngativei tinoremekedzana nokuti chose chiripo ndechekuti tiri kuda kuti nyika yedu ibudirire. Zvino tikaita kuti nyika inobudirira panyaya yekuti munhu ungori kuZANU-PF chete kana uri kuMDC kana kukwauri nyika ibudirire. Uyezve ngativei tinoremekedzanawo sevanhu vana venyika, tisanyanya kumbunyikidzana. Ndo zvinoita kuti nyika yedu ibudirire, ndo zvinoita kuti tiremekedzane semagamba. Magamba anoziva kuti vane zvavakafira, vane zvavakarwira, kwete kuti tirambe tichimbunyikidzana.